Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvo 29/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kunoku, it's just peaceful. Chandisingazive hangu inyaya yenetwork yanga ichingotaurwa iyi kuti ko zviri kufamba sei kuti kune dzimwe nzvimbo network iri kunetsa, kune dzimwe nzvimbo the VMD system iri kushanda zvakanaka. So that's the only issue.
South Africa iri kuvhota musarudzo dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose. Zimstat inoti mitengo yezvinhu yakakwira mumadhora ekuAmerica asi ichiderera mumari yeZig. Vamwe vakaremara vanoti dzimwe tsika dzave kupa kuti vasarurwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuvhota nhasi musarudzo dzekutsvaga vamiriri veparamende nematunhu idzo dzinonzi nekomisheni inotungamira sarudzo munyika iyi yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC dzatanga nekufamba zvakanaka. Komisheni iyi inoti panzvimbo dzekuvhotera dzinoita zviuru 23 zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 23,292 zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 93% zvavhura nenguva yakatarwa ya 7 dzemangwanani. IEC inoti zvimwe zvikamu izvi zvanonoka kuvhurwa nekuda kwekunonoka kusvika kwemapepa ekuvhotesa. Asi mutungamiri webato rinopikisa reEFF waJulius Malema vari kunyunyuta kuti zvanga zvichitora nguva yakarebesa kuti munhu avhote. Vamalema vati sarudzo idzi adzifanira kuti dzienderere mberi mangwana vachiti zvinozopa vamwe mukana wekubiririra. Sarudzo idzi dzinovharwa zviri pamutemo nhasi nenguva dza7 manheru uye zvichabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa nemusi wesvondo. Vanhu mamiriyo nemakumi maviri nemasere kana kuti 28 million vakanyoresa kuvhota uye mapata anodarika makumi mashanu akanyoresawo kukwikwidza. Nengo dzeparamende ndidzo dzinozosarudza mutungamiri wenyika. Asi bato riri kutonga reANC rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika ringangotatarika kuti riwane mavhoti anoita kuti riumbe hurumende riri roga. Masangano ane chitsama akabvawo kuZimbabwe kusanganisira reElectoral Resource Center achienda kunoongorora mafambiro esarudzo muSouth Africa. Kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo idzi, tabata mukuru wesangano reElection Resource Center Muzvare Barbara Bebe.
Zvese zvinenge zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuobserva isusu veERC tiri kuCape Town right now and we've observed about 10 polling stations. Kwese kwataenda, voting was happening peacefully, pasina mirizhonga at all. The only hit yatangoona in one of the polling stations was that yavanoti voter management device, VMD, that is the system yavo ye voters roll, yanga isiri kushanda due to network. But that was at one polling station. Kudemama polling station, that device was working at times, at other times it wasn't working. Nenya ye network, but otherwise everything has been progressing here peacefully.
Kunyaya kuvhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera pamwe chete nezvekuvhotesawo zvazviripo here munzvimbo dzose?
Yes, kunzvimbo dzese ballot materials anga aripo, mapolling stations kwataenda kwese opened on time and everything was okay.
Tiri kunzwawo kuti kune mamwe mapato aisawo vanhu panze penzvimbo dzekuvhotera vane matebhu sezvinoitwawo kuZimbabwe nefazi zviya. Mazvionawo here?
Ivavo varipo but unlike ku Zimbabwe kuno kutaona kuti sema political parties vane ma tables panze takunza kuti ko murukuita nezvei vakati they are just gathering information yevanhu vavo vanenge vapinda vachinovota kuitira kuti panozoitwa counting voita an idea yekuti vanhu vavo zvinenge zvichienderana here zvavarekodha ivo nezvichaannounswa pane that particular polling station.
Tichitarisawo mafambisirwo aitwa sarudzo idzi muchidzienzanisawo nedzinoitwa kuZimbabwe mungaona musiyano wakadii?
I think zvizhinji kunoku it's just peaceful. Chandisingaze hangu inyaya yenetwork yanga ichingotaurwa iyi kuti ko zviri kufamba sei kuti kune dzimwe nzvimbo network iri kunetsa kune dzimwe nzvimbo the VMD system iri kushanda zvakanaka. So that's the only issue.
Vanga vari mukuru wesangano rinoongorora sarudzo re-Election Resource Center Muzvare Barbara Bebe vari parunare muCape Town, South Africa neStudio 7. Tabata onyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheUNISA uye vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo pasarudzo idzi.
So munhu vari muSouth Africa uchingobota uchingotarisawo zvinoita vamwe maonero angu ndoona kuti sarudzo zviri kuitwa zvakanaka. Ndanishiti dzimwe nguva ndombofamba marodhi dzimwe nguva ndokuteererawo zviri paTV asi ndochonyanya kutaura zvataonawo paTV ndaona vakuru vevapato vanopikisa vakaita seveEFF vaJulius Malema vatogara vatotaura kuti inini hangu sarudzo idzi ndagara ndichadzigamuchira. Pane zvakati wandewande zvakazvida kuti ndii zvagadziriswa hazvo asi patanga tichikambena hapana kana munhu wakambotidzivisa kukambena saka takaona vanhu zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo ndo zvinenge zvataurwa nemaSouth Africans. Ndateerera futi ndikanzwa veDA vaJulius Tenezeni vanga vachitaurawo saizvozvo kuti maonero avo sarudzo dzaitwa pajekerere uyezve vachagamuchira zvinenge zvabuda.
Tichienzanisawo mafambiro ari kuita sarudzo idzodzi tichienzanisa neZimbabwe zvii zvamungataura?
Tinenge takati tasekuti hatisi muAfrica tose. Zvomuno muSouth Africa vanenge vanonge vatokura kudarika vemuZimbabwe panyaya dzedhemokrasi asi isusu takaita independent muna 1980 ivo vakaita independent years later muna 1994 asi vanokoshesa kuti zvido zvevanhu zvibude kwete zvaa zvedzeki zvokuti vanhu vanoita sokuti kurukurwiwa kana vanhu vachingoti kumabalance paper akaprintwa kupi mangani zvinoita sokuti kurwiwa asi kunoku vanojekesera zvinoita kuti chero vanhu vadyiwa zvavo vanodzoka ndadyiwa asi handina kudyiwa nokuti ndabirwa.
Tiri kunzwawo vanoongorora sarudzo vari kuti ANC inogona kukundikana kuwana mavhota anoita kuti iumbe hurumende iri yoga zvinozoimanikidza kuumba hurumende nemamwe mapato. Zvinosiya papi ukama weSouth Africa neZimbabwe zvakaitika izvi?
Kana zvikabuda zvido zvevanhu veSouth Africa vachiti vaakuda kuti ANC iite mucoalition government kana kuti isava majority party ndizvozvo asi kana zvikadaro izvozvo zvinobva zvachinja shoma shoma mamiriro achazoita shamwari. Saka yes, kana pakada coalition South Africa it might have to have a change of foreign policy in one way or another.
Ko zvisvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinenge zvichizosarawo papi?
Zvaibvira Zimbabwe yagona kushandisa mukana uyoyu kuti tigadzirisewo kumba sokuti havarambi vachingoriliya neimwe nyika kuti zvisvarwa zvemuZimbabwe zvirarame.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheUNISA uye vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare muPretoria, South Africa neStudio 7. Mamwe mapato anopikisa kuchamhepe kweAfrica ari kushora zvikuru bato reZANU-PF nekuda kupindira mumaitirwo esarudzo munyika idzi. Mapato aya anoti ZANU-PF iri kuda kukonzera kusagadzikana neutongi hwehumbimbindoga mudunhu reSADC. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Musarudzo dziri kuitwa muSouth Africa nhasi, mapato anopikisa ari kupomera ANC mhosva yekuda kushanda neZANU-PF mukuda kubirira sarudzo. Izvi zvakatevera danho reANC rekukumbira ZANU-PF kuti ibatsire kutsvaga rutsigiro. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa neANC Vasiri Ramaphosa vakati ZANU-PF aizouya kuzoongorora sarudzo chete kwete kutsvaga rutsigiro kunyange vamwe mubato mavo vaiti vaida kubatsirwa kutsvaga rutsigiro. Munyori mukuru weZANU-PF vaObert Mpofu vainge vamboti vakakokwa neANC kuzoibatsira. Sangano rinoona nezvesarudzo muSouth Africa Electoral Commission of South Africa rakazoburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti ZANU-PF yainge isina kukokwa. Vanomirira bato rinopikisa riri namo muMozambique Mai Gloria Salvador Varo kupomena ZANPF mosho ya kushanda neflerimo kuda kubirida msarudzo zenyika ii muswana ngumi guru. Amaisa umvando vano watipade vano wa Zimbabwe varo kunyore sana kutiwa vote ku Mozambique.
We don't have the specific number of them, but there are so many, 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 many.
Takamboeza kutuaga huwandu we vano we Zimbabwe varo kunyore sa zikakona nganga. Asi vano wa zinzi sukuru varo kunyore sa.
Vanoti vari kutyira kuti ZANPF ikachidzana neFLERIMO munyika umo munoita mirichonga yakanyanya munguva yesarudzo. Vanona nezvekuburitswa kwemashoko mbatoguru rinopikisa muBotswana raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vamwe timuhasa vari kushora zvikuru sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika iri Independent Electoral Commission kana kuti IEC iro rakamboenda kuZimbabwe richisimbaradza kudyidzana neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Zekino gara chipomerwa mhosva yakubirira sarudzo zvemhando yepamusorosoro muZimbabwe. Vamuhasa vati
Zimbabwe has a history of fraudulent elections.
Zimbabwe ine nhoroondo yekubira sarudzo kuburikidza nekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti dziri kushamisika kuti nyika idzi dziri kunopangwa mazano neZEC sei iyo yakashorwa nesangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC, African Union kana kuti AU, European Union kana kuti EU, America nemasangano anoongorora sarudzo ichinzi yakabika mbodza musarudzo dzakaitwa muZimbabwe gore rakapera. Botswana ichata sarudzo muna gumiguru wegore rino uye kuenda kuZimbabwe kweIEC kunonzi nakwamuhasa kuchakonzera mutauro musarudzo.
This is bad and deserves strong criticism.
Tsika iri kuitwa nezanupf itsika yakaipa zvikuru. IEC yakaenda kuZimbabwe kunodzidziswa kuba sarudzo chete.
Murwere wekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 parunane vari mukwekwe kuti
ZANUPF ida kuzviona kuti mapato akarwira rusununguko asabve vakaita sana FLERIMO hanana ANC ndekuti inoziva kuti mapato yo akangokundwa chete haazorambe achisekerera ZANUPF zvairi kuita muno muZimbabwe.
Asi mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vachuchisi vehurumende kana kuti National Prosecuting Authority vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi kuti mutongo wekuti vanevhuru mutsvangwa nevamwe vavo vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti kwete uchapiwa nemusi wechishanu. Vamutsvangwa vanova mwana wegurukota rezvemadzimai Amai Monica Mutsvangwa nemutauriri weZANUPF waChris Mutsvangwa vari kupomerwa mhosva yekutengesa mari pamukoto vachityora mutemo weExchange Control Act pamwe nemoney laundering. Vakasungwa nevamwe vaviri masvondo matatu adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravamutsvangwa muzvare Josephine Sande.
Nasi taenda tikano appear before the judge, tikaita bail application ready, tikadaira. So judge vazoti first kwa submission, once also to write the judgment. So he postponed the matter to Friday at 9 in the morning.
Vachuchisi vari kuti kudi vari kuwirirana nemi here kana kuti vari kupikisa kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Vachuchisi vari kuramba vari kuti zvemi musungwa wenyu haasi munhu anorimbisika because paakatira kuda kusungwa akaita kunge akaramba kusungwa. Vapurisa vakagara 4 hours vari kunze kwegedhi vachirambidzika kupinda, saka vazopinda ndobva vamuona akawanda. Zvinova zvezvakati chirambawo futi isusu kotikuti aiwa ka mungatini munhu ari kuanganyine bheo nekuti imi makaonawo kuti makawanda and zvanga zvichiitikawo ipapo zvacho masekanzenzi earesi yacho anga akatoita kuti munhu atotyawo inondaika aida kutiza haana kwaimbotiza achienda but akatyisidzirwa nekuti makanga mauya makawanda vachanga vatori nefuti. Saka munhu uyu zvaunde oso kukurudza wezvehumeni kuti atizewo awande ave nekutyawo obva zvainga zvatitya panguva yacheo bhecause haana kumbira akasangana nazvo ende vakaita kunge zviripo vari kutsvaga munhu akaita serobe just an innocent person ari acivilian anga asingatombozivi kuti kana kusanganidzana nezvinhu zvakadaro.
Papo here chikonzero chekuti sei mwe mutongi akatanga kunzwa nyaya iyi akati hakwanise kuenderera mberi?
Zvanhasi hatina chataudzwa chambo chikaita izvozvo. Mutonga rekodhi pamazuva apera pakanga pangotaurwa. Mutonga akangopa decision yakakati ndakuenda over ne handina zvandinotaura about this matter ndobva angonyarara. Saka tina zvatabvunza kuti hatina kodzero kuti timhunzi. Tangopinda pamberi pemwe mutongi munyowani.
Gweta Rava Neville Mutsvangwa, Muzvara Josephine Sande, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa nhasi kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation pachishandiswa mari yekuAmerica yakati kwirei kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5%. Asi mumari yemunyika yemazig mitengo iyi yakaderera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Chiri kundinetsa ndechekuti mutengo wema US dollars inova mari yakasimba pa inflation yakwira ne 1%. Asi mari yedu isusu isina kusimba inonzi zig mutengo yadzika ne 2%. Saka mubvunzo ndewekuti mari chayo chayo ndeipi? Ndiri kutaura chokwadi here izvi kana kuti vari kuita inonzi rigging kurega mafiga
nechikonzero chei?
Nekuti zvaifana kuti mitengo yema US inge iri more stable nekuti ndo mari yakasimba. Yezig yobva yaita onga zvayo isiri stable asi iri pamusoro. Inflation yezig iri pamusoro pema US ndo zvetaka jaira tichiona mafambira esimba remari market. Asi pari zvino hazvirevi zvakanyasterika, zvina meaning yakawanda nekuti mwedzi wekutanga watiri kutarisa zigi raiswa mumarket. Tikafamba mwedzi inotera mitatu mina mishanu tichaona kuti zvinofamba sei. Tichitarisa performance yezigi tara hurumende kuti hazigi ratanga zvine power, havisizvo.
Mungatsanangura ipapo?
Nekuti zigi rate yezigi inoshandiswa mumarket kutenga kublack market i20 zig against 1 US, 10 zig is 50 cents. Zvoreva kuti tikai converter kudzoka kumazim dollar yekudhara 20 zig ne rate ye 2500 RTGS and 1 zig is 2500 RTGS. Zvikureva kuti rating yari pa 50,000 Zimbabwean dollar ma RTGS. Isu pitaka chinja kuenda kumazig rate ye zig is 13.26 somewhere there against 1 US dollar. Asi rate yacho iyo itikaisa ku equivalent kwenda ku kuma RTGS iri kuma 33,000. Asi black market iri kuma 50,000. Saka ndo pinda yana chibvunza paya kuti inflation yarudzi yadzika kwenda ku minus 2 ndeye chokwadi here kana ndeye kunyepa ndeye rege? Kunyanya tichiona zvakare kuti nyanzvi yeupfumi hwenyika inonzi Stephen Hang akaestimata kuti inflation in Zimbabwe is 1,600%.
Nyanzvi munyadzo hofumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare kuDurban University of Technology South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Vamwe vakaremara munyika vari kuchema-chema kuti zvimwe zvinoitwa mutsika nemagariro nezvitendero zvechivanhu zvinoita kuti vasarudzwe uye vasaonekwe sevanhu, izvo zvinoita kuti upenyu hwavo huvaomere. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Mutungamiri wesangano reDisability Amalgamation Community Trust vaHenry Chivanga, avo vakaremara gumbo vanoti
tsika dzedu pane dzimwe dzinhu dzisina kumira zvakanaka. Somuenzaniso, kana munhu akazvitakura mudzimai akaona munhu ane usope kana munhu akaremara, vanonzi zvipfirei padumbu kuti musaita nhunzi. Zvinoreva kuti vanhu vanoti hamufaniri kuasosieta naye, musava paare. Saka izvozvo zvinobva zvaafekta kuti vamwe vana havatendi kuzvikoro nenyaya yekuti vanenge vari vanhu vanenge vachizvidzwa.
Vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevane usope reAlbinos Trust Muzare Ignes Gurune vanoti nyaya yekuchekeresa vakaita savo inowanza itika kumaruwa. Vanoti tsika iyi inofanira kupedzwa nekuti inoisa upenyu hwavo munjodzi.
Vanhu vachine kabhilifi kako kungoti munhu ane albinism ukatora mapatsa ake vangangoti skini chaiyo generali woenda nayo hanzi unonoita mari wechamarishwa osaawo. Saka zvinoti afekta kuti hatina kana freedom yekuti kwanise kufamba usiku. Vanawo kuti vafambe vachienda kuzvikoro malong distance havakwanisi kufamba. Then vamwe vachine zvimabhilifi zviya zvokuti hanzi ukarara nomunhu ane albinism kana une HIV inobva yapera yete hazvisizvo. Albinism yachona chiingotori condition yokuti even HIV yacho kwatiri inongobatawo.
Ishe Magudu vakabva mugwadi vekumasvingo avo vasingaoni vanoti
muchaona kuti zvose izvozvo zvinotorwa zvoiswa mamitsiwa watingati zviitiko izvozvo zvotogwa zvoiswa muchivanhu asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti kusaziva kunoda kuti kudzidziswe vanhu vabve mukusaziva vagone kupromota chatinoti kubatana nokupindana inonzi integration pachirungu.
Mumwe uyo anoita zvetsika dzechivanhu amai tendai muda vanhu wekuchikomba kuchifu vatendawo kuti dzimwe tsika dzinokonzeresa kusagadzikana kwevanhu mumatunhu.
Isu sevanhu vasina kuremara tinokurudzira vanhu vasina kuremara kuti tigamuchire vanhu vakaremara kuti tikurudzirane kuti tigarisane zvakanaka uye zvetidzidzise vana vedu kuti kuremara haisi mhosva kana kuti ringave dambudziko asi kuti tinofanira kutovakurudzira kutoti munhu akaremara munhuwo.
Vamwewo vanorwira kodzero dzevakaremara vakaita savaBarnabas Guta vanoti kunofanira kuiswa mitemo yakaoma munyika yekuranga vanenge vachikora kodzero dzevakaremara.
Tatatarisira kuti gavhumendi yedu ichinje mutemo uyu iti kana pakabviswa vanhu vakaita sevanorarama neurema vatosungwa vatofananidzwa nemedha chaiyo chaiyo.
Gurukota rebazi rezvemagariro evanhu vaJulai Moyo vakaudza vatori venhau kuti hurumende ine mutemo wekuti hapana anofanira kusiyiwa kana kusarurwa munyika. Mapurisa anotiwo anosunga vose vanotyora mutemo yenyika. Nakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vagamuchira gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAngola vaJoao Ernesto dos Santos kumuzinda wemauto muAmerica wePentagon nhasi. Vaviri ava vari kusimbisa zvirongwa zvekudyidzana munyaya dzechiuto. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekutongwa kwevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuti vakabhadhara mumwe mudzimai Stormy Daniels mari yevharamuromo kuti asafumure hapwa kuti vainge vaita zvepabonde. VaTrump vanonzi mukuita izvi vakatyora mitemo yesarudzo asi vari kuramba mhosva iyi. Nhasi vari kubatsira mutongi kana kuti majura vatanga kuzeya kuti vaTrump vane mhosva here kana kuti kwete. Vanhu ava vagari vemuNew York muri kutongerwa nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 Abata Gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Juri iri kuyatika tikwacho kudiliberata macharges asi zvamataura ari kupomerwa vaTrump. And macharges aya akati one day atinga anosvika kuma34. Saka tiri kutarisira kuti pachaita kanguva juri ichiongorora zvakataurwa nemagweta avaTrump nekutiwo zvekare kuti hurumende through prosecutor yakapa here umbowo pachirungu kana kukoti yatinoti beyond reasonable doubt kuti vaTrump vanogona vakapara mhosva dzavari kupomerwa. Saka pachinguva ichii chatiri kuona ichi tichaona kuti juri inogona kuva ichareba ichidiliberata, but tiri kutarisira kuti pave nemutongo in the next few weeks or days.
Pane zvimwe zvichataurwa here kana kuti iko zvinezvi yangova nyaya iyi yangova mumaoko emajuri?
Nyaya iyi yatopera sezvataona yatove mumaoko ejuri. Saka juri inofanirwa kuti vawirira vese kuti vaTrump vakapara mhosva dzavari kupomerwa. wanogona au kusawira na pane amwe ma accounts but kana vachitarisa kana iri mosha imwe chete pamosha dzatikona dzinosvika kuma 30 vasva kuwirirana yatingati unanimous pachungu kuti vaTrump vakapara mosha pakazoonekwa pakuita senge pane kakusawirirana juri yatingati deliberation iyoyo vanoti pachurungu inonzi inoita hung jury kuti havana kuwirirana paita kana umwe chete ati inoona senge vaTrump havana mhosva izvozvo zvakakarikana zvaitika izvozvo zvinoreva kuti pakuchiita yatingati mistrial mistrial zvireva kuti nyaya yavaTrump inofa kuzotongwa zvekare but izvi zvinhu zvokuti zvinhu zvinotarisirwa hazvo panenge pachidhiribharetwa nyaya.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice raKenneth Masie vari parunare muTexas muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Halo pa Studio 7 apo tanonoka wande najonga kandemire. Munomboziva here kuti Studio 7 tine hama dzedu dzakaifira Studio 7 2008 vawanikwa vachinzwa Studio 7 vamwe vacho vakapondewa pazakapa. Muri kuziziva here Studio 7 yadai kukurumbira kudai nharava kuti tine hama dzedu dzakaifira iyi.
Ndariko Studio 7 kunokuta kufane nzara kunokwasadza kwaita vanhu vanonzi masekretari emasabhuku vari kutora zvibage vachiunganidza ivo munhu umwe chete achienda nemasaga sikisi neanoraudzira asi kune umwe anoenda asina kana chekudya kumba. Dai hurumende yatibetserawo Studio 7 tashaya kukumanara.
Studio 7 apo muri raiti here Mr. Jonga Kandemiri na Mr. Wande. Aiwa tinofara nenhau dzechokwadi dzamunotipa nekuti Zimbabwe hamutaure chokwadi vakomana tanzwa nekudzvanyirwa muZimbabwe. Murambe makadaro ndiri kusentinari.
Ndopo pfungwa yangu pamusoro paMP weTriple C vakaisa motion yekuti muZimbabwe musaure vanhu. Ini kufunga kwangu ndokuti MP yemi makatorasika zvakanyanya nekuti tinotone nyaya dzakakoshesesa stiri dzakafana nediaspora vote nechiichi dzatinoda kuti kana mapinda muparliament mupushe asi muri pusha dzevanhu vakauraya asi muda zotimi kana mava pachigaro motiuraya nemo musatongoi pusha nyaya dzakakuitai kuti vanhu vaende ipapo kwete kupusha dzenyu dzamunofunga nemusoro wenyu. Tinoda maissues ane musoro kwete kupusha zvisina basa muparliament. Feve dzinopera musina zvamaita muparliament mobuda futi kutanga kutaura kuti election ground is not free and fair. Gadzirisei muri mu 5 years idzodzo.
Inoitwa hangu vamurombo ndiri kuno ku Pretoria. Ndoda kumbotaurawo mafungiro angu pamusana penyaya ya magistrate uyo hanzi adududza panyaya dzekutonga komumwe mwana wakuru wakuru uyo. Nyaya inongova papa ndeyekuti chete hakuna chikonzero chinongoitika kuti munhu agoti apa munyaya ndombobuda anenge aona mberi uko hakuna kumira zvakanaka. Zviri kureva izvo kuti hapana independent judiciary iri kunyatsoonekwa zvakanaka muZimbabwe. Izvi zvinoreva izvi ndoumbohwo kuti kana munhu akutya pamwe pane kakuvhundisirwa kavapo kana kuti munongoziva zvinoitika muZimbabwe kazhinji unongoshanyirwa kana kungofonerwa kana kungotaurwa kunzi iwewe iyewe iwewe iwewe. Saka ndozvavatotya mai avo, vatotya upenyu hwavo kuti hungatozoshata, vatya upenyu, vatya upenyu hwavo. Ndokuona kwangu vanotya ana mutsangwa vanotyisa kuda vane zvavanozoita kumashure kuita kuti mai vadudze. Ndo mafungiro angu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nenguva dza8 nhasi manheru, apo tiri kutarisa nezvemafambiro ari kuita sarudzo muSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, rikaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. South Africa iri kuvhota musarudzo dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose. Zemstat inoti mitengo yezvinhu yakakwira mumadhora ekuAmerica asi ichiderera mumari yeZig. Tava tashuka kumagume chironga chedu anokuone kainai mufaro semazuwa ose. Ndini wenyu, Jonga Kandemire, ndiri mu Washington DC. Ndiku seme na Chris Gande.